Ndiriwe vamwe vazhinji vakachorerwa kodzero dzavo pasi rino vakakokwa kuti vauye vazotaura pagugano iri. Saka ndangandiri mumwe wavatauri vakakokwa kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rino rose kuti tizotaura nyaya yokushungurudzwa kwandakaitwa uye zvekare nenyaya yekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe nenyaya yeutongi hwejekerere kuti huri kufambiswa sei muZimbabwe. Ndinofunga kana imimi materera zvandataura paspeech yangu ndataura izvo kuti mitemo yeudzvinyiriri yakaita sana Patriotic Act, Voluntary Political Organizations Bill nezvimwe zvakadaro zviri kutyora kodzero dzevanhu.
Asika hurumende vasikala iri kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe mudziri kutedzerwa uye mitemo yamuri kutaura iyi vanotiwo inowanikwa kunyika dzimwe dzakasiyana siyana kuita kuchengetedza runyararo.
Hamungakwanisi kushama muromo wokumusoro nezasi muchiti kodzero dzavanhu dzinokosheswa munyika yedu yeZimbabwe. Mungati shuwa inyika inokoshesa kodzero dzevanhu. Kutora munhu sezvavakandiita zviya vondikanda mutirongo kwemazuva anokwana kuda kuita makore maviri. Vandikanda mukati metirongo kudaro ndokubva vandinyima mari yechibatiso iya inonzi bail. Bail inovakodzera nokuva munhu weshe pasi pano. Vapedza izvozvo nokundibata nemhosva zvemanyepo. Vashaiwa umbowo hwenyaya yavakanga vachindipomera. Vapedza kudaro nokubva vati takubudisa chienda kumba tangokupa makore maviri okuti usazopara futi mhosva yakadai kumakore mashanu anotevera. Hakuna nyika inotyora kodzero dzomunhu samamiri akaita nyaya idzi.
Mataurawo nyaya yekubatwa kwamakaitwa uye zvinova zvakazoita kuti mumboenda kunze muchiti muri kunorapwa zviri kufambawo sei urongwa ihwohwo?
Ndakaongororwa nana chiremba vakurusisa chaizvo namaprofesa anga akandiunganira vachida kucherekedza kuti nyaya yeutano hwangu yakamira sei. Nyaya iyi pari zvino handisati ndoda kutaura nezvayo nokuti muvengi akaziva kuti ndiwo mamiri azvakaita anotsvaka mamwe mazano. Saka nhasi nyange maona kuti pagungano guru iroro reUnited Nations Human Rights Summit yatanga tiri nhasi handina kutaura pamusoro pazvo.